Mangwanani akanaka vatereri tinosanga nazvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoyambira vanhu avanoti vari kutyora mutemo paindanet pavari kuchiridzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vatatu kuBulawayo, Masvingo neHarare. Nezuro vanhu zana nemakumi maviri nemumwe 121 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matatu nemumwe 131. MuBulawayo ndimo munotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nemanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana masere ane makumi matatu nevapfumbamwe 10,839, vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 8,972. Zimbabwe Republic Police ZRP yayambira vanhu nezvikwata zvevanhu zvainoti zviri kutyora mutemo padandemutande kana kuti paindanet nokuchichidzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo. ZRP haina kudoma vanhu kana zvikwata izvi kunze kwokuti inoziva vanhu ava uye vamwe vavo vave padyo nekusungwa. Vachipindura mashoko anyorwa nemapurisa aya, gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 kuti mashoko anyorwa neZRP anotyora kodzero dzevanhu, sezvo vanhu vane kodzero yekubvunza kana kushora zvinoitwa nemakurukota ehurumende. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe tsananguro yavo, asi vaMajamanda vati vanhu vasachichidzirwa nemashoko aya asi vashandise internet semazuva ese, vachiti bhiri recyberbullying riri kukurukurwa nezvaro iri harina kunaka sezvo richityora kodzero dzevanhu.
Warning yaiswa nemapurisa emuZimbabwe ZRP iwarning isina kunaka. Iwarning inotyora kodzero dzevanhu nekuti mubumbiro remutemo vanhu vane kodzero yekubvunza hurumende kuti iri kuzvifambisa sei maererano nematongerwo enyika. Saka cyberbullying bill iro ndoona sekuti ibill risina kunaka nekuti ibill rinotsikirira kodzero dzevanhu. Vatungamiriri vehurumende vakaiswa nevanhu, saka vanofanira kupindura mibvunzo inobva kuvanhu vachipa mhinduro dzinogutsa vanhu uye dzinomwisa mvura. Vakatadza kudaro vanozowana iwo kushoropodzwa nevanhu nekuti vanofanira kuita zvido zvevanhu. Saka mapurisa vari kukanganisa kana vachitsikidzira vanhu kuti vachasunga vanhu o magroups ari kuita basa rekushoropodza hurumende.
Saka vaMajamanda, munoti kuruchinjiro rwevanhu pamusoro pemashoko aya abudiswa nemapurisa.
Hurumende ihurumende yevanhu. Saka isu tinoti vanhu muZimbabwe ngavasachikidzirwa zvavo nekuti hakuna anobatwa nemhosva nenhau yekushoropodza hurumende achitaura pari kutadza hurumende yemuZimbabwe. Saka mutemo uyo mutemo usina kunaka uye mutemo unototyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo inonzi Constitution of the Republic of Zimbabwe. Saka mapurisa havana kodzero yekubudisa zvinhu zvinotsikidzira vanhu kuti vanhu varegedze kubvunza kuti ko hurumende iri kutonga sei, hurumende iri kufambisa sei nyaya dzematongerwo enyika. Saka isu tinoti vanhu ngavaregedzwa kusvikidzirwa, vanhu ngavasununguke kubvunza mubvunzo nekuti hapana chakashata ipapo. Vanhu vanoda accountability, vanhu vanoda mhinduro dzinomwisa mvura, vanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire. Saka kubvunza mubvunzo hakuna kushata, uye kubvunza mubvunzo inhau yekuti vanhu ndo vakasarudza hurumende iripo, vanhu ndo vakasarudza vatungamiriri varipo. Saka vatungamiriri ivavo havakwanisi kudzoka vachizoisa mitemo inotsikirira vanhu. Saka vanhu ngavapfuurire zvavo mberi nekubvunza mubvunzo masocial media imomo, matwitter, mafacebook, mawhatsapp. Hakuna anobatwa nemhosva yecyber bullying bill muZimbabwe. Bill iroro ritori bill rakashata, ibill rinotsikirira kodzero dzevanhu.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Majamanda vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira vatori venhau Remisa Zimbabwe rinoti vatori venhau vanotarisira kuregerwa vachiita basa ravo zvakanaka pasina kupindira kwemapurisa. Sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanoshandisa dandemutande mukuita basa ravo, naizvozvo hapafanirwi kuve nekuchichidzirwa kwavo.
SeMisa Zimbabwe isu tinongoramba takamira panyaya yekuti majournalists kana kuti vatori venhau pavanoita basa ravo hatitarisiri kuti vangavhundutsirwa, especially from government officials kana mapurisa kana vanhu vanoita nezvemutemo. Saka kana tichitarisa maissues to do with the cyber security or cyber bullying and so forth, we always maintain that journalists are professionals. When they go online, they are doing their work. Pavanenge vari paindanet kana pavanenge vachiinda pamasaisai, tinenge tichitarisira kuti donzo ravo guru nderekuti vanhu vave neinformation munyika, vanhu vazive zvinenge zvichiitika munharaunda dzavanogara.
Tikatarisa mashoko iwaya aiswa paTwitter nemapurisa neZRP, imimi SeMisa chii chamuri kutarisira kubva kumapurisa kana kuti kubva kuhurumende?
At the end of the day, chatinotarisira from state security, from police, is to find protection kumajournalists kuti vati vakwanise kuita basa ravo vasina wavanotya kana wavanovhunduka. Saka isu tinongoramba tichingomira pakuti kana takatarisa mamirire ekushanda kunoita vatapi venhau, tine tichingotarisira kuti varambe vachiwana comfort and protection from the government so that they do their work without being intimidated, without fearing anyone.
Avo vange vari sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare neStudio 7. Vanoita zvekutamba vachifadza veruzhinji mumagungano akaita semichato nemunzvimbo dzekutandarira vapinda munzara nenyaya yeCovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotungamira sangano revatambi ava vahapa kuti mapimhidze vanoti nzara yapinda mudzimba nemhaka yekushaikwa kwemabasa nechikonzero chechirwere cheCovid-19. Vamapimhidze vanoti pari zvino hakuna michato uyezve mabhawa emanheru akavharwa zvekuti mabasa hakusisina.
Nguva yelockdown ino yatiri inguva yakaomera madancers, vatambi, vanotamba mumabhawa vanotamba michato yakaafekita zvikuru nokuti hapana chavaibata vanorarama nokutamba asi hurumende zvibatanidza necovid-19 hapana kwavaiwana rubatsiro vanovaingogara mumba vaitobatsirwa nehama dzavo kuti vakwanise kurarama vakwanise kubatira marentals vazviraramise
madzimai nevarume vanoita zvekutamba ava vanoraramisa mhuri dzavo nekutamba pamichato nemamwe magungano mumwe wevatambi ava muzvare Precious Makwame oyo anozivikanwa nezita rebasa rekuti wasu dhakodha anoti vari panguva yakaoma nemhaka yechirwere ichi
basa harisi kufamba zvakanaka hakutomborina basa zvokuti tingatomboti riri kufamba hapana taane time yakareba takagara madhenzas saka takatogara rakakanganisika zvisingaiti basa redu isusu madhenzas
mumwe zvekare mutambi Zoe Nolin Sifelani uyo anozivikanwa nekuti Zoe anoti kunyange hazvo zvakaoma kudai pari zvino ari kuita gadziriro yake semazuva ese aine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka vamapimhidze vanoti vari kukumbira hurumende kuti irerutse matanho ecovid-19 kwavari sezvayakaita kumitambo kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo
dai vatibatsirawo isu madhensers maartist dhensers neartist dai vatibatsirawo nguva yecovid ino vabvisewo marestrictions ari nanewo kuti varamba tiraramisawo mhuri sekutaura kwanamboita varamba tiraramisawo vana vavo sekutaura kwanamboita kuti vamwe vacho vane vana saka hapana kumwe kwanowana source of income kunze kwekutambira mumabhawa kutamba michato nekumwe kwakasiyana siyana saka ndinoti hurumende dayatibatsirawo
chirwere checovid-19 icho chapararira pasi rese chakonzera kuvharwa kwemabhawa kumiswa kwemichato pamwe nemagungano evanhu vanodarika zana vanoti kunyange hazvo mazuva ekutanga vaishorwa Zimbabwe yese yave kutarisa vatambi ava sebasa ravo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muchronicle Zimbabwe National Council for Welfare of Children inoti vanasikana vechikoro vatanhatu vatatu vavo vari pasi pemakore gumi nemashanu vakapiwa nhumbu vakatiza nemakorokoza kuzimbabwe panguva yarambidzwa vanhu kufamba-famba pamusoro pekurwisa kupararira kwecoronavirus zimlive.com inoti vaimbova mutungamiri wenamibia vasem nyoma vari muchipatara nechirwere checovid-19 vanyoma avo vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe vanonzi vari kuita zvakanaka mukurapiwa kwavari kuitwa newsday rinoti mukuru wezimbabwe national road administration kana kuti zinara vankosinati nwuve vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekuendesa vashandi vaviri kunoshandira kune mamwe mapazi ezinara mushure mukubvunzurudzwa kwevashandi vaviri ava nezimbabwe anti-corruption commission iyo inonzi yakange ichiongorora nyaya dzeuori muzinara yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 napo mukoma tanono kahwande mukoma blessing namukoma jonga nevamwe wese makasimbe here nevateereri inini zita rangu ndoitwa pomse ndachidongotaurawo zvangu ne pamusoro pemukoma naro kunzi akauraya vanhu vatatu kubhoweroko zvakaoma ndichingoti nematambudziko kumhuri iyoyo zvinoitika wabereki sometimes ndisu tinokonzeresa mamwe matambudziko Kansi kamoto kambere vere kakapisa matanda mbere. Chitare mwanoyo aka uzu kwa zwini shuari mbiki. Sometimes wabere kika tofana kuzu uza wana jumezi utaira na zaote. Mwanongo aninga machuwa. Chitare mwone. Shishaka uzu zisekura ndoka uraiba wago achiri wadiki. But akapisa uraene wangu na sina mosa. Nenye yoyo. Saka sometimes jumezi nuka asese kuza wana. Shoda kuza munu kana kura. Thank you so much.
Pamuka sei kwa muri yese Zimbabwe kwa muri matima nenyika atinokuwa sei mustarashi Jesu. Arutana ndi mfundisi moyo. Ah, ndoda kungoyambira zvikuru kwa na ve Zimbabwe vari kunze kwenyika kunyanya. Panguva dzino dzizuru weChristmas zvakakosha chose kuti vana vamwari. Tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro. Yambiro yandida kungopanzwa nguva na ve Zimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kaudai maigona. Magona kungo gara kwa muru koko musagona kuenda ku Christmas kwepano kuenda zvokumanikidza nokuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka akasiyana mumafambiro nokuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvino zviri kusatsitsi zvinorwadza saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwa muru koko mari yamaida kuenda naye kuzuru reChristmas zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo. Pano kuti moenda muma murodi macho mochisangana matambudzi okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parodi saka ndo zvakakosha dai zvaigona matumira zvinyi mari idzodzo ndiona chinhu chinenge chakanaka mozoenda gore rinotevera nokuti nawe coronavirus iri chiri kuramba chikukura zvakanyanya nokuti hazvibatsiri chinhu ndinobva kuno moenda kuChristmas apo vabva kwatakura chirwere wosiko tondobata musha wose vazukuru nana sekuru nana mbuya kauti nevana saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera nekangodochi chikumbiro inoti
akadei nevanhu vezimbabwe nevestudio 7 ene hangu ndotenda nezvozo everyday asi ndine pamwe pandisingazvizvisi pamunoti hamunadiviri makarerekera asi handisandambonzwa kana one day pamunombotaura vanhu zvinoitika muzobo zvino zvakanaka munongotevera zvakashata chete ndozvomunongotevera meitaura chete pane zvinonga zvaitika zvakanaka handisana kuzonotaura ndizvo zvakafanana nerudi rwekugadzirwa petibhiri jarare rekugadzirwa handisanambomuzva noitaura ndiro chemu munongotaura nezvakashata chete zvakanaka handisanambomuzva noitaura ndiro semu nevanhu vanoti ZANUPF yaurai nyika ZANUPF haigadzisi nyika yega nyika vanhu kubatana kwevanhu ndokunoita kuti nyika inake saka takati wodhonzera uku wodhonzera uku wati ndiro MDC iwo ndiwo kaona chitonga wega andionesa kuti ndokuvaka nyika yekwenyu touya tiri maticha iwaya ari kustrika iti mari shoma haisi nyaya yekuti mari shoma haisi nyaya yekuti vari kuita bhizinesi mudzimba dzavo idzidzisa vana vechikoro vana vanofanira kuti vavadzidzisira chikoro navadzidzisira mudzimba veibhadharisa mari ma100 rand pamwedzi kana kuti 10 rand pazuva saka munoti kana munhu aiwana 100 rand pamwedzi pamwana wega wega unozofunga here zvekuti afundise vana vechikoro nokuti anonge aifunga iro ibhizinesi rokuzvidza pamba pake iri corruption munoti ZANUPF ine corruption but maticha vanhu tisi tudorina corruption muzimba umu maticha tiri kumaona mutinogara umu ari kudzidzisa vana muzimba manogara havasati nekuzvikoro nokufundisa vana muzimba vamwe vataa kutenga nemotokari yevanhu vaikonewa nemari dzevanhu vanobira muzimba.
Ndodzi musiso ndobva kukadoma munzi kwagasura kuti mwana wagasura ndinopi ndinomhorisa chongweka ndimire nauyu nanonoka wandi ndokumhorisai ndini kutaurawo ndiri kuno kusouth africa kuti zvezvizanopf zvatonyanya kana vaiti maovheti nyika inotongwa nemaovheti maovheti ndiaka ndivakarwawo ndo ega kana vabereki vedu vaibikira vanhu vari vana mujipa vachibikira masoja waitakura puti, waitakuliswa puti. Na masoja, masoja maishika kuhu, aishika saidrugado maenzo na zulu mtema. Waiwa shunguruza, jivata kuzisa mabegi. Baka uruwa honda, sika maji, kana waida utitongwe ni masoja kwa wano kudiru tupa ito mavoti. Nika wangu utaurota ito, ya ito mavoti ya wena kini yesu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri veStudio 7. Ine ndiri Mike Hove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 munyika. Tichitarisa zvekare nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Panguva iyo pasi rose rakatarisira kucherechedza zuva reHuman Rights Day, iro rinocherechedzwa musi wa10 zvita makore ose. Mure Zimbabwe, mzakanganu kutera chirongwa ichi. Muineni, Mike Hove na 8 PM.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuenderera mberi vachiumba chikwata chemakurukota avo chinobva mumarudzi akasiyana-siyana. Nezuro vaBiden vakazivisa kuti vadoma vaLloyd Austin, munhu mutema waimbove mukuru mumauto kana kuti general, vari pamuhlandegere kuti vave gurukota ravo rezvekudzivirira kwenyika kana kuti Secretary for Defense. Muzvinafundo Elliot Masocha vanotudza pamusoro pekusarudzwa kwemakurukota navaBiden.
Ndinoona kuti chiri kufamba zvakanakisa chaizvo tichitarisa mapato avati vasarudza ike zvino kubvira voku agriculture kune zvokurima kumaAmerica, vokunya dzemari vanenge vachivashandira muna mamwe mabasa muwhite house vapindamo kuti vari kuzvekanisa vanhu vangava vakadzi, vangava vatema, vangava vamwarima kune dzimwe nyika dzakaita sekunana India uko. Tiri kuona vanhu ivavo vachiwanzwa mumapato akasiyana-siyana ava Biden. Zvinova zvinhu zvisati zvamboitika muutongi wenyika yeAmerica izvozvo. Saka tinoona sekuti zviri kufamba zvakanaka, asi tisingatarisiri kuti zvinhu zvichafadza munhu wese. Ndinoona vamwe vari kutivo zvishoma, asi vaBiden vari kuramba vachingoendirira mberi kusvika vapedza kutsvaga vanhu vanovashandira, asi vanenge vakapika kuti ivo zvavakange vasarudza amai Harris, munhu wechidzimai, munhu akazarwa nababa vokuJamaica naamai vokuIndia, vacharamba vachingosarudza masarudzo iwowo kuvhengana. Zvinova ndipo pane mukurumbira weAmerica kuti America inyika yakaumbwa navanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana. Ndo pane simba rayo ipapo pakuvhenganisa zvakakosha, kuvhenganisa njere nokugona basa kwenyanzvi dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana.
Kana makatarisa kuzvenganisa kwavari kuita vanhu vakasiyana-siyana, marudzi vakasiyana pakudzidza, munoona sokuti vari kusarudza nyanzvi here mumaposition avari kuisa vanhu ava?
Chaizvo vari kusarudza nyanzvi vanhu vakambosevenza navo muwhite house, pavava vachisevenza navaObama navamwewo vaisevenza kwakasiyana-siyana, asi vari vanhu vanoruzivo rwapamusoro-soro chaizvo. Apo naapo vanobva moku pavanenge vachikonawo pavanenge vachinatsa suruzhinji rwadoora nokokuti vanotarisisa kuti wakamboitei kana vawakamboshandavo navo kuwhite house vachishandira navaObama. Vari kusarudza vanhu ivavo, tinoona kuti vari kupinda imomo tichivaongorora chaivo, vanenge vainoruzivo dzidzo, vagozoita zveexperience yavakamboshanda, vagozoita rekodi yakanaka yokushanda. Tipari zvino vaBiden vari kuindira mberi vachisarudza nyanzvi dzoga dzoga. Zvinova izvo zvinoratidza kuti hurumende yavo ichange ichabudirira chaizvo nokusarudza kwavanoita nyanzvi dzinobva kumarudzi akasiyana-siyana.
Tochitarisa kuna vaTrump, vari kunyenerwa mhosva nevamwe kuti vari kutaura zvemanyepo. pamusoro pe COVID-19 uyezve vari kutaura zvemanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo kana makatarisa zvese izvi chii chamuri kuona chiri kuchichakanganisika muno zvavari kutaura izvi
chichanyanya kukanganisika ndechechimiro chenyika yeAmerica pasi rose tinotozviona isu kuti zviro ndizviro pano mukuru mukuru weAmerica ambassador unomirira hurumende yeAmerica muZimbabwe wakanyora chinyorwa chake achiti chakatiri kuongorora kusungwa kwavamiti pamhosva yavanonzi vakaita kutukwa kwavari kuita navanhu vezimbabwe chiratidzo chokuti uremu hweamerica rukudzo hweamerica huri kukanganisirwa kubvira uno kuamerica namaitiro ari kuita vatrump vari kurambira sarudzo dzakaitwa pachena sarudzo dzaiongororwa nevakatumira vanhu vavo pasi rose vatrump vakaonekwa kuti vakaruza vatrump vakataura nyaya idzodzo vakaenda nadzo kukoti kumatarenzi mhosva kuti ndakabirwa pano napapa vakaruza zvekare saka kuita kuri kuita vatrump pamwe chete nokusaita hanya kudzidzisa vanhu kuipa kwecovid-19 iri kunzi nhasi uno iri kunzi iri kuuraya vanhu vanoita makumi mapfumbamwe paawa roga roga muamerica izvozvizvi vatrump vanenge vasina basa nazvo vari kuunganidza vanhu kumarari avo chimiro cheamerica vari kuchikanganisa asi ndinoda kuti vateereri vezimbabwe vanatsokupa hunzisa ipapa kuti chimiro cheamerica hachifaniri kunge chichimiswa nomunhu umwe vatirambo vanova uyo vasinganyatsi kuita zvinoda ruzhinji rweamerica ruzhinji rweamerica rwakatosarudza munhu warunoda vabiden ruzhinji rweamerica ruri kutevedzera mitemo inonzi iyo namadhokotera iyi ndiyo mitemo inofanira kuitwa pacovid saka vatirambo munhu uriyo igavo uko unofanira kungosiyiwa namaitiro ake kwete kuzobatanidza nechimiro cheamerica
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 kakambonetsa kare kebundu boys chimbimbino sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 mapurisa ezimbabwe republic police anoyambira vanhu nezvikwata zvavanoti zviri kutyora mutemo paindaneti pavari kuchidzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndini chanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.